manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nemazana manomwe nevana kana kuti 2704 vafa vari makumi matatu nevatanhatu. Mahofisi akawanda ovharwa muguta reHarare zvichitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere cheCOVID-19.
Kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa, vari kushungurudzwa, vari kurohwa zvakaomarara.
Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwaita munyika. Ukama weZimbabwe neAmerica hoiswa patambo zvitevera mashoko enhengo yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika ari kuramba achiita manyamamire nerongo panguva iyo paine urongwa hwekuratidzira munyika uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti vari kushishikana kuti zvinhu zvinogona kuipisisa zvachose. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mukuru wezangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiwedzera.
Kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa, vari kushungurudzwa, vari kurohwa zvakaomarara. Uwandu hwevanhu vari kupinda munyatwa iyo yekupambwa nekurohwa zvakaomarara vandu hwavo huri kuramba huchiwanda.
Nemusi wesvondo imwe nhengo iboka revechidiki mubato reMDC Alliance vatakunda madzana vanonzi vakapambwa kubva pamba pavo kumagwegwe usiku nevanhu vasingazivikanwe kuti ndovanani vakashungurudzwa ndokubva vasiyiwa musango. Mumazuva mashoma apfuura vamwe zvevanhu vasingazivikanwe kunzi ndovanani vakasvika pamba peimwe zvenhengo yeMDC Alliance vaArnold Batirai avo vanovewo kanzura weguta reulawayo vakavhundutsira mudzimai wavo. Mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reulawayo vaSwithen Chirodza vazviitiko izvi pamwe nezvimwe zvakadai zvakaitika munguva pfupi yapfuura kune dzimwe nzvimbo munyika zvinoratidza kuti hurumende yeZANU-PF ishiri yagara ine muririro wayo pakumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Zviri kuitika izvi hazvitombotishamisi zvachose, ndo zvatinoziva zvakanangana ende zvichiratidza mamiriro eutongi hwavamunangagwa.
Asi mumashoko avakatura kuvatapi venhau muHarare nezuro vakafanobata chinzvimo chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakati MDC Alliance ine tsika yekutaura manyepo nezvekushungurudzwa kwenhengo dzayo vachiti iyi nzira yekuda kusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yeZANU-PF. Murongi wemabasa musangano reCivil Society and Churches Joint Forum muzvare Abigail Mpambi vati kunyange hazvo mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka vanobvumirana nemaonero ekuti kune vari kupiwa mari kuti vasvibise zita renyika.
Tapindirwa noruoko rwakawandira mukati mekodzero dzavanhu, muvarwiri vekodzero dzavanhu. Nokuda kwaizvozvo isuwo sevarwiri vekodzero dzavanhu tatoitawo nyaya isu pachedu. Ndinoona ndo zvinhu zvakuita kuti basa redu richirega kubuda kana kutariswa samatarisirwo arinofanira kunge richiitwa kana kukosheswa samakosheserwo arinofanira kunge richiitwa munyika.
Vakadzingwa muZANU-PF muboka revechidiki vaGodfrey Senengamu vaudza Studio 7 kuti iwo ndemumwe wevaimbove nepfungwa yekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu kunyanya avo vane maonero akasiyana nezanupf ndedzekunyepa.
Zvinoshungurudza sezviri kuitika izvozvo kuti mapurisa anobuda vachiti vanotsvaga isu, kubuda nepanews vachitaura kuti tiri vanhu vari kutsvagwa tisinai kutiza, tisinai kwataenda, vachitadza kuita izvi mukutsvaga mbavha nemakororo vari kuuraya nekuponda nyika kuburikidza nekuba. Asi tinoda kuti sevana veZimbabwe ngatirambei tiine runyararo, asi tichibuda pachena kutaridza kuti zviri kuitika izvi umbavha ugororo huri kuitika hatitenderani nazvo.
Vatsenengamu vaJob Scala, vaPromise Mkwananzi, vaPeter Mtasa veZimbabwe Congress of Trade Unions navaObert Masaraure veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ndevamwe vevanhu vane chitsama vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe nenyaya yekuda kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu. Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika vachiti ikodzero yevanhu kuti varatidzire murunyararo. Vashorawo kwavati kusashanda zvakanaka kwemapurisa.
Izvi zviri kuitwa nehurumende zvekuti pane vanhu vavari kuti vari kutsvaga nenyaya yekuti vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana pasocial media kana kuti paine pai. Zvinhu zviri kuitirwa kuchikidzira vanhu kuti vanhu vasataure, vanhu vanyarare. Izvozvo zvinhu zvisiri pamutemo.
Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunare kuti hapana chakaipa pakuti mapurisa ashambadze masita evanhu vaanoda kubvunzurudza. Hurumende iri kuti urongwa hwekuratidzira haufanirwe kuenderera mberi sezvo kuita izvi kuchigona kuisa veruzhinji panjodzi yekutapurirana utachiwana hwecoronavirus. Murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume pamwe nemutapi wenhau Hopewell Chingono vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights akapikisa mutongo uyu nezuro mudare reHigh Court iro riri kutarisirwa kupa mutongo waro mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Pato anopikisa nemasangano akazvimirira ari kushora bato rezanupf nekurudziro yaro yekuti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vadzingwe munyika, uye kukurudzira kwariri kuita kuti vatsigiri varo vaise mutemo mumaoko mavo. America nasi yabva yadaidzawo miriri weZimbabwe muWashington vaAmon Mutembwa kuti vatsanangure kuti zvii zviri kuitika muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato aya anotatora danho rekushoropodza bato rava Emerson Mnangagwa rezanupf sezvo asiri kufara nemashoko akataurwa nevakafano bata chigaro chemutauriri webato iri vaPatrick Chinamasa pamusangano wavakaita nezuro. Mumwe wavari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemusi wechishanu uhu vaRodi Takaruza vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavari kuronga hakunei neAmerica nemumiriri wayo muZimbabwe vaBrian Nichols, asi kuti veruzhinji havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino nehurumende yavaMnangagwa.
Kana tikarwa nenzara tinomirira here kuti tiudzwe neAmerica kuti chema? Tikapiswa nomoto isusu tinofanira kuudzwa here kuti zvibure kubva pamoto neAmerica? Nzara yatine muno muZimbabwe, urombo urombe watina humuno muZimbabwe zviri kubva pauri uri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuratidzira kwemusi wa 31 July kuri kuda kufanira kuitika mukati meno nyika pamusoro peuri hausi kukonzerwa nenyika dzekunze.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, avo vati ZANUPF yafanana nababa vanopomera muvakidzani wayo mhosva yekusafambisa zvinhu zvakanaka pamusha payo.
Tinozviziva mashoko ekukurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka, murunyararo ari kuitwa nenyika dzakawanda. Vana South Africa munoziva mapati akawanda muno muAfrica chaimo chaimo vari kutsoropodza zviri kuitwa neZANUPF zvokuponda vana vayo, vari kutsoropodza zviri kuitwa neZANUPF zvokumbunyikidza nekupamba vanhu nekuisa vanhu mucondition isiyo, vamwe vachirepwa, vamwe vachidii, vachisungwa zvisiri pamutemo zviri kungoitika muno munyika yeZimbabwe. So aisi America ye gairi kutsoropoza kuita kwa kadai inyika zaka wanda kusimulisa ipo pedu pa South Africa maneba zedu wala kutaura oni nyai zozo wanu wakawa jinji wanecho kuita nezwe kodzuru zivanu ni wangu wasine nezwe kuita nezwe kodzuru zivanu asawa nishungu zukudu wanu wakari zakanaka muruko ona ife niwema zichechi wala kutaura.
Asi mutungamiriri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vakurudzira mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti vatsvage munhu anotsiva vaNicol. Vatakaruza vati vamunangagwa vakatevedzera kurudziro yebato ravo yekuti vadzinge vaNicols muZimbabwe zvichaita kuti hukama pakati peZimbabwe neAmerica huwedzere kushata.
VaSB Moyo vari kuedza zvikuru pasi peurongwa weengagement and re-engagement nenyika dzakaita sana United States of America, nyika dzakaita sana Canada, nyika dzakaita sana England, nyika dzakaita sana Australia. Asi kune mumwezve ari kuuya achidira jesha pazvinhu zvakadaro. Zvinoratidza kuti hurumende yava munangagwa ine vanhu vari kuirwisa, asi vanhu vacho varipo padyo navo iva munangagwa vacho ivavo.
Hatina wakwanisa kutaura navaNicols pamwe nemuzinda weAmerica kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi muzinda weAmerica uyu wakaburitsa mashoko paTwitter mazuva mashoma adarika uchiti kushevedzera kuratidzira murunyararo kana kuve nechekuita nekuratidzira murunyararo zvinhu zvinokoshesa kodzero dzevanhu sematarirwa dzakaitwa mubumbiro remuteme yenyika. Muzinda uyu wakabudawo pachena uchiti haunei neurongwa hwekuratidzira kuri kuda kuitwa muZimbabwe, asi kuti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza mitemo yayo sezvinodiwa nemubumbiro remuteme yenyika. Zvichakadai, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvinoitika muAfrica muhurumende yeAmerica Vatabo Nagi vakuburitsa mashoko padande mutande ravo reTwitter vachiti kunyange hurumende yeAmerica isingakahadzike nemashoko avachina masa, America inoona sekuti zvakaitwa izvi kudenha kukuru. Vanagi vati hurumende yavo yashevedza mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaAmon Mutembwa kuti vazotsanangura mashoko avachina masa aya. Hurumende yeZimbabwe yakambonetsana zvakare nevaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaChristopher Dell navaJames McGee avo vaipomerwa mhosva imwe cheteyo seyave kupomerwa vaNicols. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaClarice Maduku avo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development in Zimbabwe vati ZANU PF inoisa America pasiripo vachitiwo vamiriri vedzimwe nyika havafaniri kuudzwa mashoko akaita seakataurwa na vachina masa vachiti vanochengetedzwa nechibvumirano cheVienna Convention.
Zvakutaridzwa kuti ukama hweZimbabwe neAmerica hunoda kuti hugarirwe pasi sekuti manzwi aakushandiswa navachina masa aya manzwi akadzika zvakanyanya, asi tichiziva kuti hazvingaiti kuti Zimbabwe igare isina ushamwari nedzimwewo nyika kusanganisa ushamwari neAmerica. Nekuti America tikatarisawo mune nyaya dzedu dzehupfumi muZimbabwe tine zvakawanda zvatiri kuchengetedzwa kana zvatiri kupiwawo neAmerica nekuda kwehukama ihwohwo, hwekutiwo pane zvavanowanawo vekuAmerica muZimbabwe pane zvatinowanawo isu muZimbabwenzi kubva kuAmerica. Saka hukama hwatinofanira kuhumbiridza.
Vachina masa vati tigovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati vanomira nemashoko akataurwa navachina masa.
Hatingaite nyika inodyira tsvina yevanhu kunyara, hatiitiswe izvozvo. Kana mutungamiriri wenyika achiti re-engagement ngatiyananei, hazvirevi kuti ivo ipwere kuAmerica, zvirevi kuti Zimbabwe ipwere yeAmerica. Handizvo zvazvinoreva izvozvo. Mashoko omutungamiriri wenyika ekuti ngatiyana nei, ngatishande ipose kuitira kuti tive nerunyararo pasirosi nemunyika. Ivo vaNicols kana vakatanga kuita mabasa erima masikati vakafana kutsiurwa, ende ngavazvizive kuti hurumende yeZimbabwe uye nyika yeZimbabwe nevana vemuZimbabwe havasi provinsi kana chitsuwa cheAmerica, inyika yakazvimirira yoga ine utungamiriri hwayo. Ngavasiye izvozvo zvokufanda mhiri zhonga nekukoordinata mhiri zhonga nekukoordinata kurwisana kwevana vemuZimbabwe nekukoordinata kuda kubviswa kwehurumende yenyika yedu. Hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nemutauri weboka revechidiki reMDC Alliance vaStephen Chuma anoti pane nhengo dzebato ravo nhatu dzinoti vaEmmanuel Mukwemu, Muzvare Petronella Mapaire navaTrinos Hove dzakasungwa usiku hwanezuro dzichinzi dzanga dzichikurudzira kuti veruzhinji varatidzire necheshanu. Mutauriri wemapurisa vaponyati vati vanga vasati vaziviswa nezvekusungwa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo upfumi hweThailand huri kutatarika zvichitevera kuvhiringidzwa kwawakaitwa neCOVID-19, vanopikisa hurumende vatanga zvakare kuratidzira munyika yose. Vari kuratidzira ava vari kuda kuti bumbiro remitemo yenyika rivandudzwe, uye kuti paramende imiswe kushanda, uye kuti hurumende isambunyikidze vanopikisa. Vashandi vezveutano muCameroon vari kurangarira zuva ranhasi reWorld Hepatitis Day senzira yekuti veruzhinji vazive nezveutachiona uhu, uhwo hunokonzera kuzvimba kwechiropa uye kuuraya vanhu 300 pazuva mudunhu reSub-Saharan Africa. Kunyangwe hazvo hurumende yakavimbisa kupa vemabhizimisi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars muna chivabvu, uye kupawo vemabhizimisi madiki neari pakati nepakati mari inosvika mamiriyoni 500 emunyika kana kuti 500 million yekubatsirika munguva ino apo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus. Izvi zviri kunonoka kuitwa zvopa dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi kuti dziti zvichanetsa kumutsiridza upfumi hweZimbabwe uyo wagara uchitatarika. Asi vachiparura urongwa hwavo webudget mavhiki mashoma apfuura, kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vanotarisira kuti homwe iyi inova chikwereti chichapuwa vemabhizimisi ichabatsira kumutsiridza upfumi hwenyika, uhwo vakati vari kutarisira kuti huchaderera nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 4.5% gore rino. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Israel Murefu, vanoti zviri kutora nguva kuti vemabhizimisi vawane mari iyi.
Panyaya ye18 billion stimulus package, isu semabhizinesi hatisataona vanhu vati vapiwa mari yacho. Saka pari zvino hatikone kukomenda kuti zvakamira sei, asi tinodaira kuti gadziriro yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yacho vanhu vemabhizimisi iri kuitwa. Tinodaira kuti munguva pfupi iri kutevera vanhu vanenge vakwanisa kuwana mari yacho, asi pari zvino hatisataziva.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, Vasame Wadzai, vanotiwo nhengo dzavo zhinji hatisati dzawana mari kubva kuhurumende.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga urongwa hwelockdown hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame, vachiti vari kutageta vanhu 2 million. But pakuziva kwatiri kuita izvezvi, vangova 200,000 oro vashoma vawana rubatsiro urwu, zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuvimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende. Saka chokwadi chiri kuno chekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti mari yacho ishomawo pane iri kudiwa kumutsiridza mabhizimisi.
Chekutanga ndechekuti 18 billion Zimbabwean dollars haisiri mari yakakwana yakawanda ingabatsira makambani kuti vakwanise kubuda mudambudziko reCOVID-19. Tikaikonverta kuti iende kuma US dollars, 18 billion Zimbabwean dollars yakangofanana ne 180 million US dollars. Tichitaura nevamabhizimisi nevanomirira mabhizimisi, tiri kunzwa kuti kuri kubiwa about 5 billion US dollars kuti batsire mabhizinesi edu kuti vakwanise kudzoka back to business. Saka mari yacho ishoma, asi chiri kukatya madza nechekuti kunyange zvazvo iri shoma, kubva payakaparurwa mari iyoyo vemabhizinesi havasati vaiona.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotendera nawo nemaonero aya.
Marevenue ehurumende affectwa zvakare, especially nemalockdown neCOVID-19 iyoyi in general. Saka kunonoka kudistributwa kwemari kuri kukonzeswa nekuti hurumende haitorina mari.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vachiri kuunganidza humbo hwouzere nezvenyaya iyi vasati vatipa minduro. Masangano anorwira kuterodza vanhu munyika ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana, kwete kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemapurisa pamwe chete nemauto. Vhiki rapfuura, sangano reUnited Nations rakaburitsa gwaro richizivisa hurumende yeZimbabwe kuti harisi kufara nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kusungwa kwavahopo chingono pamwe navaJacob Ngarivhume. Mike Hove weStudio 7 abata nengo yesangano reZim Rights muzvare Rwadzano Makumbe kuti tinzwe zviri kuitika.
Hurumende yedu iri kuzama asi havasi kunyatsonatsiridza mukuremekedza marights evanhu. Tichitarisa pane zviri kuitika munyika yedu, vanhu vagara vanga vaine zvichemo, vakataura nevanhu pakatanga coronavirus, vamwe vaisatoziva kuti chii, vamwe vaisatonzwisisa kuti chii chiri kumboitika. Tazoona kuti makesi zevanhu vari kurwara kunyange kumamisha ari kuita achiwedzera, nepamusana pekuti vanhu vakanga vasina ruzivo. Iyi inoenderana neright to information. Government could have done better in terms of being able to include people and also raise that awareness in our communities. Takuona kuti pane zviri kuita kunge zviri kuwedzera yedza kuti mutemo weCOVID-19 utedze kurisa kushandisa violence kuti vanhu vava vatedzere mutemo iyi. Hatifunge kuti ndonzira yachona.
Takaona sangano reUnited Nations vachiburitsa report vachiti ivo sesangano vari kutya vachinzwa zviri kubuda munyika, vanhu vachiti aiwa kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa, kodzero dzavo dzokunobuda neuwandu hwavo vachindoratidzira hanza havasi kubvumidzwa. Hurumende iri kushandisa nyaya iyi yeCOVID-19 sesangano muri kuzvionawo sei?
Nyika dzose pasi rose vari kuedza kutsvaga nzira dzekuti vanga adresse sei COVID-19. Report yakaburitswa neUN inoratidza kuti zveni aiwa zvinhu zvinokwanisa kuitwa nenzira yakasiyana. Tikatarisa mararamiro ari kuita vanhu munyika, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. UN yakaoneredza kuti zvoni mamezvas ari kuiswa nehurumende anofanirwa kuinforcewa nenzira yekuti haasi too restrictive but anotaridza kuratidza kuremekedza vanhu vese munyika.
Tichitarisa zviri kubutswa neUN tikuona vari kusaita zviri kuitika kuna vahopo chingono navaJacob Ngarivhume vachinzi aiwa kusunga kwavo kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, asi hurumende iri kwete vane umbo huri kuratidza kuti vaNgarivhume pamwe chete navachingono vari kukurudzira vanhu kuti vapidigure hurumende yavamunangagwa. Muri kuzvitambirawo sei zvese izvi?
Tida kutarisa kuti mameasures aiiswa under malockdown regulations ari kumita here zvirikutaurwa nevanhu in terms of them being used or being abused to manipulate the system such that people cannot go out and protest. This might be true, this may not be true. The right to protest is protected constitutionally. Vanhu kuenda kunoratidzira ikodzero yavo. Vanhu vachida kunoratidzira ngavanoratidzira. Chakakosha kunge uine understanding yekuti chii chaunofanirwa kuita kuti uzvichengetedze, kuti uchengetedze munhu ari padyo newe, kuti uchengetedze mhuri yako kuti isazopedzisira yakurwara necoronavirus.
Avo ndimuzvare Rwadzano Makumbe, nengo yesangano Resim Rights, vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya makadi kuwarukira nemufundisi mwe kuno South Africa. Ya ndoda kutora maringe nedenda recoronavirus iri muno South Africa, zvechiwa South Africa. Inamba iri kukwira zvikuru kwazvo. Toverengwa pasi rose. Ya kuda kutona naira pa number 5 nokuti kana tichiona vanhu vakusvika kuma 452,000. Vaya nechirwere ichi tichiona vashaya vakusvika kuma 7,000, tichiona ma new cases achisvika kuma 7,000 mazuva apfuura imbotisvika kana mu13. Kana chirwere chiri kukura zvo chose. Saka zvino vana vamwari zvinoda kungoti rambe chingokumbira Mwari kudenga chinamata, uye futi kuti vanhu zveZimbabwe zvezvikuru, nokuti nhamo nematambudziko zviri mukati menyika yeZimbabwe. Apa kune korona, apa zvakagara kune mukomo wekorona uriko wenhamo nenzara nematambudziko, vanhu vashanda vasina mukoro. Saka zvimwe zvimwe zvinhu zvinotambudza mukati menyika yekwedu yeZimbabwe izvozvo. Saka zvegorino zvakaoma, vana vashe ngatirambei tichingokumbira kuna Mwari, nokuti Jehovha ndiye murapi mukuru. Tinoziva kare nekare kwaisimboya matenda akawanda, aisiparadza vanhu akawanda, aisora vanhu vazhinji. Asi vanhu vekare vaidzoka pana Jehovha, Mwari vaitsaya nokubatana vachikumbira Mwari, Mwari udenga achitaura navo. Saka nesuwo tofauti tiite saizvozvo mukati menguva ino, nokuti kuchema kwedu nokuchemedzana kwedu nezvekuda kwedenda recoronavirus apa zve nezvekunyika ikwedu yeZimbabwe, vanhu vatambudzika, vanozama kuda kuratidzira musi wa31 iri nzira yekuti pamwe shanduko ingavapo. Chero zvazvo shanduko ichitadza kuvapo nenyaya yekushanduroratidzira, asi vakungoda kuti ngatirambei tichinyengetera kuna Mwari chokudenga akatarisa nyika yeZimbabwe angaisiyi yakadero. Saka naizvo tova kukumbira vana vamwari kudai tikaramba tichingonyengetera nokubatana pamberi penyika yeZimbabwe, Jehovha udenga anotibatsira, uye futi nedenda recoronavirus futi rinopera. Kana Mwari udenga vapindira, tichingoti aleluya, amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tirikuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezo nguwa idea pira argeti mbotari samsore na uzakare. Maofisa akawanda ovarwa muguta reHarare zvichitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere cheCOVID-19. Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukama weZimbabwe neAmerica hoiswa patambo zvichitevera mashoko enhengo yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda ba ku VOA Ndebele.